chikwadi chii ndechekuti nguva inenge ichisarudzwa vamiririri maprimary elections pane zvizhinji zvinoitika. Unoona kuti nyangwe nhengo dzega dzega dziri mumanational executive committee, dziri mumaprovincial committees, vanenge vane vanhu vavo vavanoda kuti vapinde. Zvozosangana nokuti mubvunzo ndokuti iye muvanhu vacho vanodiwa vacho vanhu vanokwanisa here basa racho. Saka yagara iri nyaya inotaurwa kuti ngakuve nenzira, ichokwadi ngakuve nenzira yekuti vakusarudzwe vanhu vanokwanisa, vanoone kwati vanokwanisa, vasinganyanyi kuzoita kupinda munyaya dzokuda kuita chioko muhomwe. Asi inyaya yakanaka, inyaya inotaurwa patinde mutauro, nekutiwo dzimwe nguva panozosanganawo maconstitutions anoita macandidates maviri, woona kuti muyasainiwa nast na secretary general, muyasainiwa na chairman weprovince. Apagara pane bongozozo panyaya dzenhingi dzemaprimary elections vawande.
Vavimbisawo kuti mukugadzirira kwesarudzo dzemuna 2023 vachaedza chaizvo kuti vanhu vanokodzera, vane chido nokumirira vanhu nokushandira vanhu, vave ndivo vanosarudzwa kuti vamirire bato ravo. Zvingaitwa sei izvi vangwenya kuti zviitike?
Chiripo ndechekuti haupenyu hauna kurongeka zvakadaro. Munoona kuti pane vanhu vanenge vane chido chokumirira vanhu asi vasingakwanisi. Kozouya pane vamwe vanhu vane zvipindi, nokuti vahwandeka nenguva dzisarudzo muzimbabwe inenge iri hondo. Haisi nyaya yekuti unokwanisa kudunga uchitaura nezvazvo iko zvino sarudzo isati yatanga, asi kana yakusvika inenge rava bongozozo, vanhu vachitofa, vamwe vachitopisirwa dzimba. Saka zvinowanzoitika kuti vanhu vanokwanisa vanenge vaakutya kuti ai ndikazopinda kuita nhengo ndozoparadzirwa zvinhu zvangu. Ndo vari kutaura navachamisa majeva kuti vanhu vanokwanisa ngativasarudze, asi nguva yacho dzimwe nguva inonge ichityisa vachivhunduka. Nevanhukadzi vanenge pane vanhukadzi vakawanda vatitoziva vanokwanisa, asi nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe wawande zvine makuva mukati, saka pachatotsvaga nzira dzokuti vanhu vatoita zvipindi zvokudzidzisana nekudzivirirana, kuti kana munhu anzi ngaange achimirira ane angachimiri asingatye uye achiona kuti anogona kutsigirwa.
Dani kunzi masangana navachamisa, chii chamungavataurira pamusoro penyaya iyi?
Ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi, vanenge vakutoisa tingati muchingo maemotions, nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti ningi. Asi ivo kana vakasimbisa mitemo yacho, pakanyatsosimbiswa mubumbiro remutemo kana kuti nzira dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa, vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana siyana, ngavangotora gwara rimwe chete rokuti takawirira namo NSC executive committee kuti tinosarudza vanhu vanodiwa navanhu, vanhu vanokwanisa ngavarambe vari pamaprinciples ipapapa, nokuti pakasanyanya kuteerera kuti nokuti vanhu vanouya mumaprovince vachiti president uyu munhu masarudza ari right asi haadiwe nevanhu, tinozoruza. Saka ngavasatya kuti munhu anoruza nokuti anokwanisa, ngavazive kuti kana munhu atosarudzwa pati atoti ndiye munhu anokwanisa, autotsigirwa nepati. Uyu wanga chinzi anofarirwa basi asingakwaniswe ngaangoiswa pasaiti, ngavaite maprinciples iwavo vawande.